Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemugovera kukadzi 29 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZANU PF vanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai biti. Mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano reCAF. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumusha weSt Mary's chitungweza nhasi maswera muine bata murefu bata mupfupi apo vechidiki veMDC vanga vachirwisana nemapurisa anodzivirira mhirizhonga. Afumubata jongwe emuromo akananga kumba kwemutedzeri wasachigaro webato iri uye vari mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nerimwe sangano rinonzi Zimbabwe Concerned Citizens Forum ekuti nhengo dzaro dziri kuda kunovaka musasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatendai biti uye vaSikala vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti muchitungwiza maita mhirizhonga.
Chokwadi pane mayutsi vafamba vachipisa mataya vakapwanya bhazi rezupuko windscreen vakatorera vamwe vanhu macellphone. Saka mapurisa vazoenda vakasunga vanhu 11 vari imoko yemapurisa achitaura kudai. Uye tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese, ngavatevedzere mutemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Tabatawo vaSikala Mbune kuti tinzwe divi ravo.
Mapurisa ndoamuka nhasi mambakwedza kuuya kusvika pamba pangu kuzondivhiringa ipapo. Saka vasvika zviripo ndechokuti ko vanhu vati ko imirioti mavakazara kwakai muchiuya pamba pavaSikala chanesa chii?
VaSikala handivo chete varara vamire vachitya kuitwa kanyama kanyama. Munyori mukuru webato iri vatendai biti vanotiwo pane vamwe vanhu vamboedza kuda kuya kumba kwavo nhasi. Vachitaurawo neStudio 7 vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataurai kandishaya vati vatungamiri veMDC ndo vakadaidzira zvirango ndokusaka vari kuronga kuenda kunovaka misasa kudzimba dzavo.
Saka we have now realized kuti kana uyo akamisa mari aifanira kuraramisa nyika yese, which means either iye ndiye akapiwa mari yacho kana kuti ane imwe source of fund inomuraramisa iye. Ndoya akunzi nemacitizens taakuuyawo mukoma tizombogarawo kumba kwenyu tichidya zvamunodya tichirarawo pamunorara tichitsvagawo maschool fees kwamuri, nekuti mune imwe source of funding yakakupai kuti muclose yaifanira kudyiwa nemunhu wese. Saka haisi demonstration vaenzi varoda kungoenda kudzimba dzacho.
Asi zvanhasi vakandishaya vaudza Studio 7 kuti havana kunge vatumira nhengo dzavo kuenda kudzimba dzevatungamiri veMDC ava.
Ndo urongwa hwatombomira nekuti hwapindwa nehonye iruda kukonzeresa violence inova ivo pachavo vakomana vasarudza nzira yekuzviprotekta nayo vaona kuti bheta vafanoita violence vega. Vafunga kuti macitizens akapusa zvekuti achaita dance according to their tune oenda kudzimba dzavo votanga kurwa mafactional fight MDC vachishandisa macitizens. Saka macitizens vevi discovered kuti no, takuda kutoshandiswa nevanhu pahondo dzavo kuti vazviprotekte ende kuti vascowe mamaxims yapolitical party.
Vabiti vatiwo zviri pachena kuti vechidiki ava vari kushandiswa kubva kuofisi yemutungamiri wenyika chaiyo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube kana mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Iwayo ndanonzi manyepo. Nokuti kana iri nyaya yemahuman rights nenyika dzinotonzi ishamwari dzeamerica asi dzine mahuman rights records asingatauriki vanotsveka vanhu misoro vasina kutongwa vanovharira vanhu mumatirongo vasina kana kumbobvira vaendeswa kukoti izvozvo tine nyika dzakasiyana siyana hatingadi kudzidoma nemazita asi dziriko saka nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuimprova pamahuman rights yoita maeconomic nemapolitical reforms ndeyemanyepo.
Vanyati vakurudzirawo mapato ose zvematongerwo enyika kuti aedze kutaurirana pane kuita zvetsvimbo mugotsi. Kunetsana panyaya yezvirango uku kuri kuuya apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo nemamwe makambani avo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanoti vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vanofanira kutanga vaongorora kuti chii chakambopa kuti zvimwe zvakatenderanwa kuti zviitwe pavaive mutongigava muZimbabwe zvizadzikiswe. VaMbeki ndivo vakabatsira kuti muZimbabwe muitwe hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Vanonzi vane chido chekuedza zvakare kuyananisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi vaMnangagwa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa pasi pePollard iyo yakaunganidza mamwe mapato madiki kuti vaite nhaurirano. Asi vaChamisa nekune rimwe divi vanoti Pollard kupedzera hoko padehwe retsindi uye havasi kuzopinda muhurukuro dzePollard. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKagoro.
Ndofunga mamiriro akaita zvino anenge achida kuti titsvake nzira yekuti vanhu vataurirane vagare pasi paitwe hurukuro yekuti nyika inogadziriswa sei. Asi vaMbeki vane nhoroondo yavo.
Munoreve apa vaKagoro?
Ndo vakambova mediator pakati peMDC neZANU muna 2008 pakazoitika yatinoti government of national unity or inclusive government. Zvichireva kuti hongu vane experience asi tichida kuziva kuti vane chidzidzo here kana kuti zvidzidzo zvavakadzidza nezvakaitika pamusoro peinclusive government. Apo ndiri kureva chibvumirano chachaitwa neboka raMDC nereZANU PF. Zvizhinji hazvina kumbobvira zvaitwa zvazvabvumirano. Zvichireva kuti vaMbeki vasati vatanga kuda kumidhieta vanofanirwa kuongorora kuti nemhaka yei takakonewa kuita mareforms angabvumirana muinclusive government.
Asika iro bato reZANU PF richitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti nhaurirano dziripo dziri kuitwa pasi pePollard.
Mamhanyiro avari kuita vakananga kusiriko. Direction yavananga isiyoyi nekuti nyika yevakwe nezvavada kuita. Ndosaka tati isu ngavagare pasi vataurirane semapolitical parties neMDC. Haikona kungokoro kunotsvaka vanhu vanoti naimi unovuya kuti munhu ukatora mavhoti evanhu vese vada kuisa muPollard. Handisi ngosanda moya hamu, uyu mujuri hamu, manyika hamu, ningi votora vasara vacho voedza mavote 40,000 atokonea ninginge havasvika 100,000 right voti all right ndo vanhu vamuri kuti tichagara pasi toita dialogue nava vakamirirani vamwe vacho vakamirira vanhu hamusvika kutaura navo ndokuva chituta kwakawanikwa nambuya vangu kuya kuti unoda kutaura nevanhu vasingakubatsiri nechinhu.
Ko vePollard havasi vana veZimbabwe here vanganzi havakwanisi kugara patafura vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu munyika?
Hatirevi kuti havasi maZimbabwenzi, aiwa tongoreva kuti kana muchida kutaura neruzhinji rweZimbabwe chiendaizvo handiti machechi ati huyai titaurirane makaramba kuendako dai manotsvaka vamwe vanomirira vanhu vana muzvina bhizinesi vashandi vekulabor kumatrade union mayouth vadzidzi munyatsogara pasi motaurana navo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura ivo pamusoro peurongwa wehurumende wekuti vavhure zvitoro mumakamba emasoja nemapurisa ekuvatengesera zvinhu zvakachipa. Regai titange kunzwa kubva kuna muzvare Tabitha Manyoni vari muHarare.
Inini hangu handiwenzi zvinhu zvakanaka, ndinoda kuti zvinhu zvese anokoshesa masoja ndikuzetite mazvezo zvautora zvemusoja. Nditori nemusoja anotoshanda kubharake akatondikureta 50 years anditindaomerwa nehupfu nezvinhu zvechikafu chemumba ndikamupa ezvinozvi kuti andibhurira mari akutonesa akuzotabhana kwanemeiwani ndokutotanga ndatombochatombotanga ndakumbira kubata. Saka inini aminotika vamunangagwava nazisi nevanhu ndofesa ndoda kutanga kuita ndinoda kwokuti kana vachidiwa kunosira masoja mashops kubharaki nemapurisa asi pamavhoti vavanovada kuvhoterwa zvinji rweZimbabwe vari kuedza kudi. Saka isusu tinoti hatishande kugavhenmendi, hatishande kuchipurisa, hatishande kuchisoja, zvasei titukuswa mashops tonzi titende kunobhira noti hatina basa tinokosha ngo yemavhoti azinombonaka. Ivo vamutuli vakutaura izvozvo ndo vamwe kuti vakavayo vakaparadza mari yaishanda munyika zvibhovaisa mari yavo kubhondi nasi utudzo zvinorwadza tanzi mashops kumaendisa kubharaki kuti rwadzisiwo kwakaita sei kuvi ndivachitiona senge tisiri vanhu ingatisi tivanhu tinovhota engavanhu and tinotovhota darika masoja ivo pane nonovhota masoja anenge akarindira vanhu havasi vanopinda mukuvhota vanozonovhota pati zoti vanovhota here kana kuti havavhoti zvii zvinotirwadza mezvezvi ndada kuzoti hupfu chekunokwa ndinogara hausitiwani kana uchinge wawanikwa uri kuwanikwa ri pa220 parenta ndiye kuwanike murungu wangu ari kutengesa hupfu murungu wangu ane prize but isuso tinomushandira but anotitengesera hupfu andozoti ini hanzikupa muchikwereta ndikuda cash end hakuna chemahara kuchinoize chokwadi zvamataura ndakaendako kana kusina chitupa utenge
dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chiini.
Ini ndengoti hangu vamunangagwa vadema ngoti nzirotizi kazi tese tiri vanhu vamwe chete tikuona nhamo izvozvi kuti hanze nekusheya hupfu transport izvozvi kukwira chiko tempest bond panhu panofambwa tinangoti 3 minutes transport kusedza tempest bond hanzi mafuta asikuwanika tikutenga kumukoto nema20 years pe5 liters saka taakuita ziripo zviri kuti wazatingodai vagadzirisa nyika aminoti vanangu kuri kutaurana kwa
tonzwazve kubva kuna vamanyoni vari muHarare.
Kusvitupa kwacho hakuchawanike zvitupa kwena mapasipoti mapasipoti kwacho hakuchawanike mapasipoti tiende kuhupfu kwacho hupfu hauchawanika tiende kumafuta 2 liters nhasi nhasi tiya kunopinda mapick and pay ndaiona iri pa90 bond ndinoiwanepi mari yem vakapinda papawaka ekukeshi tichishanda sezvazviri zvakamaka isina mapesenti vakafurirana naye muturi yei kuti ngatisei mapesenti mari yetira kusumudza nyika iri kuti mari yacho tinongonzwa kuti yadiwa zuva nezuva Isu stora mba chengo fita omwe zakapu makari. Tola mba chengo mafida watu nzikiro otitiri. Isu watu tijira ima vejo wajijika mazundu. Nemari yebi sushu umayache yoyo. Kare yo warda kuno nata kumema soja yoyo. Ndoka warda kuno tanga kukafe yoyo. Kamu gabega na mchindinzi kwa kwa madarara. Na itawara chokwadi kutapana wanjino kusirai. Wakanga basi wana ndikatombo wawo blema babewa itawara national sports. Kwa amu gabega takano wazi. Sase ya waka chifurira ndi otete mafe. Iti set story pa mabasa isu. Tikangona ndegeza kutende rapa. Na chama kambuona imi murikoko. Tika tijisha kuitika. Tika mbuda kunzeko magedi. Toto ona kunzeko watu zara zara masoja. La kutoti shosho tande andi. Tika mbizamu gabe pasina ma election.
Tope sila kunzu wako vakuna mai jani. Varikurisa ape vashita ura wafungwa zavo.
Ndo mandio ndio zirumbo taurwa. Ndo wamo ndio zirukitika wakuno. Ndi kuona rito ridambu zikura tuita urumende. Ya watu skapa na minunzi wawa destari. Nekutisha mkaona wakuti nima jani ndini wana wangu nguva ndaona anipawa mwana wangu pamuri ndio ndoti ndo fida yeye pamwa wando asiye isebe kuti nditopa wasina wacho zvino rei nekuti zvino mukatarisa munoka muzimbabwe kuti vanhu vakutambura zvezvo kusvika papoindi yekuti munhu achakwanisikana kutaura kuti ndine nhamo yakutoonekwa kunge zvinhu zviri normal kune vana vakuri kukura business masoja ndiopiwa zvakachipa wai mutsivhu 7 mutsivhu 7 chero asiri mutsivhu 7 mwana wezimbabwe anofanirwa kuti awane zvinhu zviri nani.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirwere checoronavirus chapararira kune dzimwe nyika nomwe izvo zvasiya misika yemari pasi rose yandengendeka. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization raisa chirwere ichi pachidanho chepamusorosoro chekuti vanhu vanofanira kugara vakangwarira. Kusvika nezuro nyika itsva dzine vanhu vabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan neIceland. America yave nevanhu vana vakabatwa nechirwere ichi asi pasina humbo hwekuti vakasangana nevanhu vanacho kare here. Vanhu vemudunhu reSouth Carolina vari kuvhota nhasi musarudzo dzemaprimary dzebato remaDemocrats. Sarudzo idzi dziri kuuya pamberi pedzimwe dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya dzinozikanwa nekuti Super Tuesday sezvo matunhu 14 achivhota panguva imwe chete. Vari kutungamira musarudzo idzi paongororo dziri kuitwa kuSouth Carolina ndiva Joe Biden avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives umo anoita hurukuro nezvemagariro evanhu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubata mari inoita zvikamu 2.5 percent kana zvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana zvemihoro ivashandi vehurumende vanenge vachida zvavo kuti vange vachipinda muurongwa hwehomwe iri kuumbwa inenge ichizobatsira vashandi ava nekuvakweretesa mari vachibhadhara nemari dziri pasi. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasaraure.
Tinotenda mukoma joka.
VaMasaraure, taona muri kunyunyuta sesangano pamusoro peurongwa hwehurumende hwekubata mari inoita 2.5% pamihoro yevashandi vehurumende. Mungatiudza pamusoro pezvinyunyuto chenyu?
Chakutanga tinyunyute zvakanyanya ndechekuti mari inoda kubatwa imberi maseevhanzi, asi hapana hurukuro kana nhaurirano dzakamboitwa nehurumende kuti itizivise kuti ine mufungo wakaita seuyu. Zvine zvinorwadza zvakanyanya kuti tinozvinzwa pamapress conference, asi iri nyaya inoenderana nemari yedu yatinoshandira vachiita uroro hwavo nemari yedu isi tisina ruzivo nemari dzozoda kufambiswa sei. Zvazvino zvinobva zvaratidza kuti zvidza zvakanyanya kwavanenge vachiita. Ndikatarisa nyaya yekubatidzwa mari 2.5% hachiriyo mari yekutanga. Tichati tambotarisa kuti vanoda kuishandisei. Tagara tinobatirwa mari dzenhasi nekuti nanhasi mari dzacho hadzizikanwe kukarikana dzekuti dzinoshandiswa sei. Tinongonyanyonzwa ikoko, imwe inenge yabiwa, imwe yatorwa nangana, imwe yatadza kushandiswa zvakanaka. Tine mari dzemapenzeni ma7.5% atobatikwa zvakare. Mari idzodzo tavine nguva tichibvunza kuti tiziviseiwo in real time kuti mari yakaudzirwa nemunhu imari, asi vanhu vari kusvika pakudzitaya vachitadza kuzodziwana mari idzodzo. Zvichiratidza kuti mangori mafiga ari kudzidzatwa, asi tichingazivi kuti ari kuendei. Tisati tabva panyaya yekompetition dzechipiri chinonyanya tishungurudza ndechekuti tinonzwa kuti panoda kuvhurwa zvitoro zvekubatsiridza maifomed forces anove masoja pamwe nemapurisa nevamo kuti vakwanise kupinga zvinhu zvakati chipei. Saka zvinotishungurudza kuti vari kugura pamari yedu, vachigura pane mari yemunhu wese, vonovhura zvitoro kuti vashoma ivavo. Izvi kuda kukonzera mberi zhonga mupublic service. Tiri kuona zvinhu zvino zvakadistabilisa sector public service zvikakanisa kuzowanikwa ngemasevisi nekuti vashandi vehurumende vagara vachiora mari shomanei yaakuzopatangwa ichipiwa vamwe. Zvinove zvinhu zvinoita kuti vamwe vashandi vazorega kuita mwoyo wavo wese pabasa ravo ravanenge vachiita.
Asika vaMasaraure, tanzwa hurumende iri kutaura kuti homwe iri kuvhurwa iyi hainei nenyaya dzezvitoro zvamuri kutaura izvo, uye mushandi anenge asingadi kuisa mari yake imomo haapindi, hurumende iri kutoisawo 100 million yekubatsira homwe iyoyo, munoti?
Izvi zvazvitanga kutaurwa pavanhu vairatidza nyunyuto yavo, asi vakare tinoziva vanhu vatiri kushanda navo mukadzi wavachitaura vachidai kazhinji kacho mari dzedu, asi hazvindi akatarisa kuti hazvina kuzoenda kuzvitoro yekukombiyana iko zvitoro yachona ichazidi ichibva futi zvitoro zvavari kuvhura izvi mari dzacho dzichange dzabva futi. Inyaya yekunge pavari kuona kuti vanyanye kunzera kuti tima kwevanhu hasine nhoroondo yatiinayo navo. Tinongoziva kuti mapuro yacho ndo urongwa hwavainawo hwekumanisidza vanhu kuti vasabdisaisa.
Imiwo sesangano hamuone here zviri zvinhu zvinobatsirawo vashandi nekuti vanenge vachikwanisa kunge vachizokweretawo dzimari vachidzosera nemutengo iri pasi pane kunge vachienda kunokwereta kunzo?
Izvezvi mari dzatiri kubatirwa dzenasa idzodzizvira kana dzava dziri dzichiri kubiwa dzichiri kudhaivhetwa mabasa adzo. Tichitarisa nyaya yesocial security, tingangobhurodheme mabasa enasa tichingovhara maburi ari kurasikanawo mari. Ikoko zvese zvinokwana zvekutora mari muchidzorera zvinokwanisa kuitwa nemari dzekusocial security yenasa. Hatidi kukireta inofandi kungokireta mumafazi kuwedzera mubasa. Tingatogodza izvekusaya mabasa anga achiitwa nenational social security authority yomamasecurity zvitoti awedzere kusvika kuhealth care nezvimwe zvinochengetedza vanhu. Malonzi wayo ari pasa kuwanikwa ikoko zvese, hapana nyidzi yekuwedzera chimwe chihomwe chatinoziva kuti ingori nyaya yekuvhura mikana yekunombo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMasaraure. Maita basi. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. munau dzemitambo vanotungamira nhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier League havasati vave nezuva richatangwa mitambo yemwaka uno nenyaya yemari panguva iyo basa ratanga kugadzira nhandare dzenhabvu. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti havasati vave nezuva richatanga mitambo iyi sezvo vasati vaziviswa kuti makundano aya achange aine mari. VaNdebele vanoti vakamirira kutanga kunyorerana chibvumirano nevanovapa mari veDelta Beverages kuti vazobuditsa kuti urongwa hwavo hwegore rino hwakamira sei. Totarisa nyaya yanetsa yenhandare dzenhabvu. Basa rekugadzirisa dzimwe nhandare dzakarambwa nevekafu rasimuka zvine mutsindo muHarare zvichitevera chipatapata chiri kuitika muRufaro Stadium nemuGwanzura. Vashandi vekanzuro yeHarare vapinda mubishi rekugadzirisa Rufaro neGwanzura kuti dzisvike panokodzera kuti dzitenderwe kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika cheMaorias. Mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vanoti vakatanga nezuro kugadzirisa zvinodiwa nevekafu kuti nhandare dzavo dzikwanise zvekare kuunganidza vanobva kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo muNational Sports Stadium musina zviri kuitwamo. Patashanya muRufaro Stadium nhasi vashandi vekanzuro vanga vakazara vari mubishi kushanda nzvimbo dzakasiyana-siyana munhandare iyi. Mashoko atanzwa zvekare ari kutsinira kuti muGwanzura Stadium kwasimuka mushando. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti vaisa chikumbiro kune vekafu kuti vambopiwa nguva yokutsvaga nyika iyo Zimbabwe ichatambira mutambo wayo we-2021 Africa Cup of Nations neAlgeria musi wa29 Gurume.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal nekafu kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti paitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese kusara kwemabucket set. Takambobata vamwe vedu vekusouth Africa neZambia kuti timbogara takagadzirira kuti imbeivhende yekuti apiyo yedu inoramba tinenge takwanisa kutambira kusouth Africa kana kuZambia.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter gurukota rezvemitambo muzvare Kest Coventry vatsidza kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti nhandare idzi dzagadziriswa. Nhandare dziri pasi pemakanzuro emaguta kunze kweNational Sports Stadium iri pasi pebazi rezvematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZANU PF nevanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai biti. Mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano reCAF achiti achiri kuda kuti Zimbabwe itambire mitambo munyika kana kuti kana zvanetsa yoenda kuSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
soku isika